Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo Gumiguru 16 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi pakakuvara imwe nhengo yedare reparamende. VMDCT neCCC vokandirana makobvu nematete panyaya yava jobskala nevamwe vakasungwa kunyatsime vari muchikurubhi. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup semifinals nasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi. Zvinonzi vanhu vaviri kusanganisira nhengo yeparamende inomirira Nkulumane mudare reparamende vaxakapulu vakuvara vachitsvaga rutsigiro muward 2 muchaitwa sarudzo dzemaby elections. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF sezvo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vachangopinda munyika kubva kuMozambique. Vakati tibate mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva kuti tinzwe zvaitika.
ZANU PF yaenda kunoreta pamwe pane meeting yepadzen pedu nemamobilize edu kuward 2 kumatopo. Vane futi vatiri kunzwa kuti kune mota yanga ine masika ezanu yemashonal central province iyo yanga akatakura masaka ari kunzi abva kubulawayo kukonzeresa mhirizhonga nekutira kudistracta nekuti vari kutarisira vanoziva kumatopo. Saka vadzokera kunyaya dzeviolence mhirizhonga kuti vakuwedze vanhu kampeni yedu inoshanhlamulo ikakuwara member of parliament honorable Kapulo vakuwara nevamwe vari kunzi vatorwa. Saka tikutira kutitsveke kambe yedu tizive kuti ndaanani vatorwa uye vaendeswa kupi nenyaya yekuti inyaya yekuti wara. Saka tikukolekta information kozaitika izvozvo kutingoishwapo statement idzivaritati vadoka.
Vati vazivisa here mapurisa kana kuti ndo zvamuri kuronga kuita?
Ndo zvati kuronga kuita nenyaya yekuti zvaitika izvezvi manje. Saka taetireta kuti kutange kuita rikavhari yevanhu vetu vatorwa then totienda kumapurisa kuti tivhure kesi nekuti nyayi inyaya yatinga tarisiri mubyelection. Asi ZANU PF vanga vachitaura nyaya dzekuti vari kuda kuisa asi mutarudzo vatiri kuona zvebyelection vaakutanga kushandisa mhirizhonga.
Tanzwawo vamunangagwa vachinyora mubepanhau resande mero kuti vari kuda runyararo. Saka handizvo zviri kuitika izvo?
Zviri kuratidza tamunangagwa vamutaura chimwe chinhu masikati vonoita chimwe chinhu manheru. Ndodambudziko ratinosangana naro munyika nekuti vanhu vezanu havaitaita violence vasina kuita instruction. Kana aina kuchitungidza pakaita violence ugoko kwakaita violence kumanikarendo wakaita violence hakuri kuratidza kuti thesecond dimensional ende iri koti netende vamunangagwa vachakambobuda vachiita condemn violence against offence.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau resandemeo nhasi kuti vari kuda kuti mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act uvandudzwe vachiti mamwe masangano aya ari kushandiswa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati izvi zvinofanira kuitwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa nekuti mamwe masangano aya anokanganisa zvikuru nyaya dzezvematongerwo enyika nekupindira. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mutasa.
Crisis in Zimbabwe Coalition nemasangano mazhinji atinomirira hatisi kunyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Tagara tichizviziva kuti gwaro iri reTVO Amendment Bill harina chakanaka chariri kuunza, uyezve harina chikonzero chinobatika chariri kuunzirwa, asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika, uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevamwe vanombovatsiura kana vanovaonesa pavari kukanganisa.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Vari kuda kuti panyararwe ivo vongoita sezvavanoda, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora mitemo yenyika, uyezve uhwere hwechikura. Saka isu semapato akazvimirira, masangano akazvimirira, tisu tinotenderwa nemutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa, zvinova ndozvavasingadi. Asi kunyange zvakadaro, gwaro iri richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa, nokuti nyika yose ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejeterere kwakanaka, haina demokrasi, ibanana republic. Izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose.
Asi kavaMnangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze.
Hakuna zvakadaro. VaMnangagwa samutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika. Bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo. Mubumbiro remutemo wenyika ndivo munonzi munhu wese zvake munyika muno anekodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Munhu wese kana mapato masangano ati zvavo akazvimirira vanotenderwa nesection 67 yeconstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika. Hakuna akaberekwa achinzi ava ndo vanoita zvematongerwo enyika ndo mapoliticians.
Vanomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri webato ravo vaDouglas Monzora vachasvitsa nyaya yekusungwa kwemiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole nevamwe kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuuya paine kukandirana makobvu dematete pakati peMDCT neTRIPC pakuti vaMonzora vakaona here vaSkala neZuro kuchikurubhi sezvavari kutaura. Gweta ravaSkala vaFredi Masarirevhu vanoti vaSkala vakapika kuti havaida kuona vaMonzora, asi vaDube vanoti handi chokwadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMonzora ndivo pamutemo mukuru kana kuti mutungamiriri wemapato ese ari muopposition including an independent MP kana vachiopoza hurumende, zvanga zviri mune zvakanaka kuti vange vachinoona vafrikana kuti vanzwe zvavari kuchema nazvo senhengo yedare reparamendi.
Asika gweta ravasikala riri kuti vavira ava havana kumbobvira vaonana.
Vasikala vakaona tiri kunzwisisa nekuti vakaonekwa nevanhu vedu vanga vaina munzira. Vakaonekwa naspokesperson wavo kubvira makuseni kusvika kunguva dzekumasitati kumatovu. Isusu sebato reMDCT namunzira vakazopinda nahwani masikati vamwe vese vabuda. Kubva nahwani kunosvika nafuu manheru vamunzira vanga vaina vasikana kujere ikoko. Hakuna munhu akauya kuzoona vasikana nenguva idzodzo. Ende mutemo uripo ndewekuti kunoitwa zvinenge zvichidiwa nemunhu akasungwa ipapo.
Ko, pane umbowo here wekuti vaviri ava vakasangana vadhube?
Vamunzira navasikala havana kuda kuita zvemapikicha, havana kuita zvemavhidhiyo. Vangoda kuti vataurirane vari vega nekuti nyaya iyi haisi yekuonekwa kwavamunzira kuti vaonasikana kana kuti yezvimwe. Ingori nyaya yekuti vamunzira vanyatsokunzwisisa chaizvo chaizvo nekuapprecieta kuti vasikana vari kutambudzika sei, chicha chavanofungidzira kuti ndo chingangodaro chakakonzera kuti vange vachishungurudzwa kusvika pavasikana.
Mushure mekusangana vamunzira vari kuronga kuita sei kuti vasikana vacho vaburitswe mujeri?
Vamunzira vanza zvese izvozvo semutungamiriri wemapato anopikisa hurumende. Vachazosimudzira nyaya yacho nenzira dzese dziri musinda mavo semutungamiri iyoyo kuburikidza nekuita izvozvo kupalamendi kana kuona vari kutonga maministers vacho anyange president chaiye zvematare kana kuti zvinhu zvemutemo zvenyika makurukota ese avanogona kuona vanogona kuzosimudzira nyaya iyoyo.
Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Munyika muno taita dambudziko remasaibainaii politician vana munzora vari kuda kubuda vachizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi. Vatikuona nezvekuti varida kushandisa kusungwa kwevanhu nekukwadzwa nekumisikita kuri kuita members of parliament honorable Solo naonorable Scala nedinyatime 16 vachitora majournalist vachiita missing from the world and missing from vatapi venhau vachivaudza kuvaenda kunoona vasikala. Vasikala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzaana MDC nenyaya dzezanu. Ivo vanomira nebato ravo reCCC. Asi vamunzora vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadzira nekushungurudza kuita vanhu. It is very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza imii muchitsvaga limelight.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeri ava?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatapisa semukuru wedu vachitaura kuti kunzwa kuti makonfusion MDC anenge achitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vawana zvavanoona. Zvino saka vaitenda vatsamisa neofice department yeCCC neruzhinji remazimbabwe ari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyasimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist. Inyaya dzinoitwa kutiwa nefreedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinohaziva ndo maitiro avo dhanotompenkidhanogeni. Isu tinomirira chokwadi ikenot assess politically from the victimization of our members. Ndozvatikuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate fred vazotaura kuti mazimbabwe majournalist nenyika yese mutaita mislead by this fly by night politicians vari vakuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekuti vaona vasikala.
Ko, sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamunzora vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vasikala havana kuona nyati kune mutemo wezanu nemutemo wedress of us. Ndosaka vana munzora vari pato zanu vakabvumidzwa kuti vapinde kuchikurupi even agenesthe win kutambiza zvinoratidza kuti selective application of the law.
Mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaAustralos Ziva vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuNigeria vanoti vachapikisa mutongo wakapiwa nedare wekuti Nnamdi Kanu uyo anorwira kuti nyika iyi ipatsanurwe aburitswe mujeri. Dare rakati Kanu akaita zvekupambwa kubva kuKenya kwainge aenda kunopotera. Britain inoti haina chivimbo chekuti Russia icharamba ichikwanisa kugadzira zvombo zvekurwisa Ukraine. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo zvemuchadenga zvinodarika makumi masere muUkraine neRussia mazuva adarika aya. Tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Emmanuel Gasa, the executive director of the AIDS and Arts Foundation, the Fara School, Kutanuba Chirongwa.
Mukoma Emmanuel, Tirikunzi kukuti pane zvirongwa zvamuri kuita kubatsira vechidiki munharaunda dzakasiyana siyana. Zvinosanganisira kupa mafuta kune vane usope. Mukati kuzoti zviri kufamba sei pachirongwa ichochi?
Zimbabwe chakaona zvakakodzera kuti in areas of internal displacement maareas asina kunyanyofokaswa nemazvo nezvakawandisa. Saka isusu takazviita kuti titoemudonzo rekuti tibatsiridze kumaareas of displacement tichipa isusu malotions masanskrit lotions kune vose vane albinism nekuti patsvakiridzo yatakaona yakaita kusouth africa yakakwanisa kupruva iye kuti 80% yevanhu vane albinism vakakundikana kuwana malotions ayai vazhinji vacho vanokundikana vakakwanisa kuwana skin cancer. Zvimwe zvinhu zvatiri kukumbirisa isusu taZimbabwe kuti pamarite ups yatiri kuita isusu kuafrica union kuti vagone kuti kumamember states avo vakwanise kubhajeta for patients with albinism.
Saka mafuta aya muri kuawana sei? Pane mamwe masangano ari kukubatsira here kana kuti muri kuwana sei mari yekuti mutenge iwo mafuta aya?
Mafuta aya pane mamwe atinowana locally kuburikidza nemamwe makambanis aita zvemaini vanotipa kuti iwo havakwanisi kuti vasvike, havana access nevanhu vaivai. Asi isusu sevanhu vanoshanda nevanhu vaivai tikwanise kuvapa, tinotora kuya kuya tovapa. Then toita vamwewo vatakabatina navo vanobva kuna naUK vanokwanisa kupota vachitipa isusu pachezvedura every quarter votipa topota tichisvitsa kumaintended beneficiaries.
Muno makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takwanisa kusvika kune every province around Zimbabwe of which namba yedu zvinezvi tikupfuwa kuti kuma8,000-10,000 ikoko taakusvika.
Totarisawo iyo nyaya yezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads aya muri kuawanawo kupi?
Masanitary pads aya pane inonzi Bank for Girls International nevamwe vanonzi veAfripads vari kuno kuAfrica, but Bank for Girls ndevekuAmerica vanotimidzirawo makeni macontainer atinokwanisa kunge tichiita kumadistricts akasiyana siyana around the country.
Hamuzobhadhariswe here mutero pamunenge makutora makontena anenge ayo anenge arava?
Ndo rimwe dambudziko rimwe ratiri kusangana naro iroro, nekuti mamwe makontena totezvinizvimura isisiaiwati koexist tichingoda mari kuti shipmendini yakasvika munofanira kutibhadhara mari dzakati dzakati. Pamberi pamwe pacho chachiri chikumbiriso chakachipowo kuministry of labour and social services kuti zvinhu zvakaita seizvozvo isisi tingoda kubatsira imwe sehurumende kuti ngavave varipowo panzvimbo kuti vakwanise kutibatsira kuti chizvinhu zvakadai sezvisvike pachina chigone kusvitsa kumaintended beneficiaries.
Saka chikumbiro ichi makatoendesa here kubazi rezvemagariro evanhu?
Bazvese magarire vanhu tagara tinoita macommunication navo kubudikidza kunyanyana nemaplatforms atinomboita naminista wavo pachake kuti havanawo mamotions avanogona kutiitirawo kuti iye pachavo zvimwe zvinhu tigone isusu kuti tisake kuti tibhadhariswe mari dziyadziya patinenge tichinyora kutanotora zvinhu kumaairport pazvinenge zvasvika mashedulings edu paanenge asvika tikwanise kuti tiatore pachena.
Mukoma Emmanuel, vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi, vanokubatai sei?
Tinowanika isusu pa 0719 065 925. Ndinodzokorodza zvakare 0719 065 925. Tine access kwose kumaprovinces ese muno muZimbabwe. Asi mukange muchicommunicata nevenational aid council maprovincial managers hakuna vasina macommunication edu maprovincial managers enational aid council nemadac madistrict aid coordinators avo macommunication edu anowanika zvakare kwavari because isusu tiri kubatsiridzana navo nekuti isu setaf donzo redu rekutambisisa raive rerehiv but nenyaya yekuti takaonawo kuti vana vevanhu vari hiv varikukundikana kuwanawo mamwe maservices saka isu setaf takaya kuti tikwanise kukomplimentana nehurumende tichibatsiridzana kuti zvinhu zvedu zviendeke senyika.
Aiwa, tinokutendai mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru, nguva blessing.
VaEmmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kusangana nemi zvakare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wezvitendero anokwanisawo kunditsanangurira. Muna Johani chapter 14 paverse 2 Jesu anoti, hanzi mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti, dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai kudaro kudii. Ndo pandoda kunzwisisa kuti ari kuzama kutaurana kuti kudii paanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai dei kwaisaiva kudii.
Kubatsira muteereri uyu, nhasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, kwazisai vateereri vedu.
Kwazwai, kwazwai vateereri vedu.
Manzwa mubvunzo wabva kune mumwe muteereri. Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Gumbo.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara, dai kusakava kudaro ndingadai ndakakuudzai. Tereri ari kuti izvo Jesu ainge ari kutaura chiipa akati izvo dai kusakava kudaro ndingadai ndakakuudzai. Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusakava kudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Ndinoziva kuti hamutarisiri kunzwa mhinduro yakadaro kubva kuna Doctor of Theology. Asi ndinoda kuti ndibatsire vateereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose, mufundisi Gumbo, sei muchidaro?
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita. Vamwe vanoti tinoziva, vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka, vamwe voti kwanzi ndatotaura namwari manheru akandiudza zvakati, vamwe voverenga bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga. Zvisiri izvo, verengai zviri mubhaibheri mobva materera zvarataura.
Saka mhinduro yenyu kumuteereri uyu inotii? Munotii kwaari?
Ini ndichapindura sa Dr. John Gumbo. Maonera andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura. Anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu parapa kuti ndiri kuenda kuimba baba wangu, ndinoziva kwandiri kuenda, baba wangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvaainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira mutereri wedu.
Apa Jesu airevei? Aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura. Kuti dai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munoti kuvatereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Ndinotenda kuti vatereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei. Verengai Bhaibheri munyatsorinzwisisa, uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako, taura kuti ndoo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota. Zvandiri kutaura izvo handa kurota, aiwa ndoo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vateereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganiye zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochienda kunhau dzemitambo naMichael Kariati.
Flower Chiefs neHerentals zvapinda mufinary yechibuku Super Cup zvichitevera masemifinary atambwa nhasi Mandava Stadium. Herentals ndiyo yaita zvishamiso yarova FC Platinum iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Herentals yakunda nemapenareti ndokukanda kunze kugona kunenge kudada iyo yangaitarisirwa kutora mukombe uyu. Zvikwata izvi zvaita mangange 1-1. Herentals ndokuzokanda mapenareti mana, FC Platinum ikakwanisa matatu. Herentals yave kusangana mufinary neBlue Chiefs iyo yarovawo Black Rhinos 5-4 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 0-0 munguva yakatarwa. Finary yechibuku Super Cup A iri muBaba Field Stadium musi wa19 Mbudzi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukurudzira veruzhinji kuti vagadzirire kuona finary iyi kunyange hazvo zvikwata zvavanofarira zvakundikana kusvika pachinhano ichi.
Final yedu iri kumusi wa19 November handei tinozadza Baba Fields, ichaitirwa kuBaba Fields Stadium. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu venhabvu yeZimbabwe vose kuti ngatizadzei nharaunda iyi, emagumeni ngaizare nevatsigiri kuitira kuti titendewo veDelta avo vanova vari kutitsigira nhabvu yedu vagara nesu kwenguva yakareba.
Kunyange hazvo veruzhinji vari kuti Herentals yatotora mukombe uyu, muongorori wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti zvikwata zvakaita seBlue Chiefs hazvifaniri kudhererwa kana zvasvika pakadai.
Blue Chiefs ndotumatimu ndoedo tunonetsa, tunopedzera tatotora mukombe nematambirwo ari kuvanhabvuka bhora uri rinotenderera.
Tinotenda Michael. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disen